manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu sevagari hatibvumirane naye zvachose uye tiri kutorawo matanho kuburikidza nemagweta edu nekuti iko zvino isusu tese tinorarama nekutengesa muno muguta rechitungwiza. Hatina kwatinoenda tinorarama kuti tibhadhare marents ekuchitungwiza ikoko municipality. Mari iri kubva kumasofa iri kubva kuzvidhina zvatiri kukanya nekutengesa.
Kanzuru yechitungwiza inoudza vane mabhizimisi akavakwa zviri pamutemo kuti ichaputsa zvivakwa izvi mushure memazuva matatu.
Nemhaka iyoyo tabva tanzi tifaire isusu application kudare High Court yekuti pave nemutongo wekuti statutory instrument isendekwe parutivi nekuti haienderane neconstitution.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights yoendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe kumatare ichipikisa mutemo unobata mitengo yezvinhu. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwawo nechirwere ichi zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yechitungwiza yapa vagari vedhorobha iri vari kuita mabhizimisi zviri kunze kwemitemo mazuva matatu ekuti vamire mabasa avo kana kuti vachapwanyirwa zvivakwa zvavo kana vakatadza kuteedzera danho iri. Asi danho ratorwa nekanzuro yechitungwiza iri riri kushorwa zvikuru nevagari venzvimbo iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nevakafanira kubata chigaro chamabharano wekanzuro yechitungwiza amai Evangelista Machona rinoti vese vari kuita mabasa ekukanya nekutengesa zvidhinha, kugeza, kuchengeta nekutengesa motokari, vanogadzira mudziyo yemudzimba pamwe nekutengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo vanofanira kumira mabasa avo mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti vachapwanyirwa zvivakwa zvavo vakasatevedzera danho iri. Amai Machona vati kanzuro yavo ichashanda pamwe chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu pamwe nekuvandudzwa kwezvivakwa nemusi wechishanu svondo rino kuona kuti mutemo watevedzerwa zvizere. Vakurudzira vagari kuti vasazochema kana varasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo kana vachinge vakaka nharo. Vatiwo kanzuro yavo haisi kuzoripa vacharasikirwa nemidziyo yavo kana vasina kutevedzera zvataurwa nekanzuro yavo. Azumwe mugari wemuchitungwiza uyo anorarama nekugaisa vaMilton Mandere vati havana kwavanokwanisa kuenda sezvo hurumende iri kutadza kuvapa mukana wekuti vawane mabasa.
Mataxishop edu zvigayo zvedu zvatiwana nokuzvomari yekurarama vari kupwanya asi mabasa chaiwo chaiwo munyika hamuna. Dai hurumende yazopwanya mushure mekunge yapa vanhu mabasa.
Mutungamiri wesangano rechitungwiza neManyame Residents Association uye vari zvakare sachigaro weHarare Metropolitan Residents Forum vaMavelas Kumalo vashora danho ratorwa nekanzuro yechitungwiza iri vachiti danho iri ratorwa pasina kutariswa mamiriro akaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano evagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residents Trust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Uchinangwa chaitwa kana kuti statement yabva kukanzuro isu sevagari hatibvumirane naye zvachose uye tichatorawo tiri kutorawo matanho kuburikidza nemagweta edu nekuti iko zvino isusu tese tinorarama nekutengesa muno muguta rechitungwiza. Hatina kwatinoenda tinorarama kuti tibhadhare marents ekuchitungwiza ikoko municipality. Mari iri kubva kumasofa iri kubva kuzvidhina zvatiri kukanya nekutengesa. Hatina makambani hatinowana basa tese tiri mavendors muno muchitungisa saka hatibvumirane nedanho iroro uye kanzuru dai yato yaona zvekuita kana yatipa pamwe pekutengesera pane mvura nezvimbuzi kwete kuda kuti mbunjikidza kana kuti chikisidzira vachiti threaten upenyu hwedu hatina kwatiri kuenda tiri kugara imomo munzvimbo dzatiri kusvika vavhura makambani kusvika vatipa pekutengesera
Meya wechitungwiza valove moma iko vati vanoda kuti paitwe nhaurirano pakati pekanzuro yavo nevose vane chekuita nenyaya iyi vachiti chavanoda ndechekuti vanhu vagare zvakanaka uye munzvimbo dzakachena muguta rechitungwiza
isu sekanzuro yechitungwiza municipality tiripo pakuyanana nekunzwanana nevagari oro mastakeholders edu hatipo pakutora kana kuparadza tora upenyu kana kuparadza raramo yavanhu chedu chatinozama kuita nepose patinogona kuedza kuti tichakana nevanhu tinzwanane through kuita nhaurirano nhaurirano dzedu dziripo pakuti dai zvakwanisika titinge tichingenjana towirirana kuti vose vari kuita mabasa ekuzviraramisa mabasa emaoko vange vachitengesera panzvimbo dzakanaka dzakachengetedzeka uyezve vasingazofila kuti kanzuro yakuvaparadzira raramo yavo kana kuti upenyu hwavo
Mukuru wesangano revanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, Vasame Wadzai, vati varikutarisira kukwidza nyaya iyi kumatare, vachiti pari zvino, varikutotaura nemagweta avo.
Hatiwirirani nedecision yakatorwa nechitungwiza City Council, zviri barbaric and kuparadza mararamo evanhu. So, tiri kuita nhaurirano nemagweta edu kuti tione kuti tinga responda sei but pakuongora kwatakaita decision yavo tirikuona zviri kuviolate constitution yedu so tirikutarisira kuti magweta edu taita nhaurira navo tichachallenge izvo zvimatare edzimhosva so that my informal traders are affected by decisions anenge ari unfair like this saka ndodanho ratiri kutora tichaenda ikoko kundoongorora kuona kuti ndezvipi zvavari kuita paground zvinogona kutibatsirawo tichiumbawo nyaya yedu kumatare edzimhosva
Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vachavhiringwa neurongwa hwekanzuro yechitungwiza kutanga nemusi wechishanu asi gweta rinoshanda nezimbabwe lawyers for human rights vapaida saurombe vati zvirikuda kuitwa nekanzuro izvi zviri kunze kwebumbiro remitemo
kuti mukatarisa bumbiro redu remitemo remuzimbabwe muno rinoprovida kuti paitwe demolitions kana kuti mastructures apwanywe panofanira kunga paine court order inofanwa nga iripo saka zviri kuda kuitwa izvi hazvisi kuenderana nebumbiro redu remutemo remu nyika yeZimbabwe
kuputswa kwezvivakwa zviri kunze kwemitemo kwakamboitwa munyika yose muna 2005 pasi pechirongwa chaidaidzwa kuti Operation Murambatsvina icho chakanzi nenhumwa yeUnited Nations panguva iyi amai Anna Kajumulo Tibaijuka chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasina pekugara uye vasina zvekudya ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye gweta guru renyika vaPrince Machaya kudare repamusoro. Sangano iri rinoti kudzika kwavakaita mutemo mutsva svondo rapera unotara mutengo wezvinhu kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 kunochikora bumbiro remitemo. Mutemo uyu unosungira vemabhizimisi vose kuti vatengese zvinhu nemutengo wedhora rekuAmerica wepamusika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction kwete wepamusika wemukoto. Nezuro, mutengo uyu waive uri pamadhora makumi masere nemana kana kuti 84 Zimbabwe dollars padhora rekuAmerica zvichienzaniswa nemadhora zana nemakumi mashanu kana kuti 150 pamukoto panotengwa mari nevemabhizimisi vakawanda sezvo RBZ isiri kukwanisa kuwana mari inovakwanira. Mumashoko padandi mtande retwitter, Reserve Bank of Zimbabwe inoti mutemo mutsva uyu hausiwe kuda kuomesera vemabhizimisi asi kuti kuunza kugadzikana pamusika nekumisa uori kune vemakambani vanowana mari kubhanga guru renyika nemutengo uri pasi asi vodhurisa zvinhu muzvitoro. Vanenge vachikora mutemo mutsva uyu vanonzi vacharangwa zvakaomarara. Vanhuve vakaudzawo vari mumabhizimisi ekushanyirwa kwenyika kuti mutemo uyu waizobatsira vanhuwo zvavo vari kubirirwa nevemabhizimisi vanonzi vari kudhurisa zvinhu. Hatina kukwanisa kubata vanhuve sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi vamangudya takavatumira mubvunzo sezvavakati tiite, asi havasati vaipindura kusvika pari zvino. Mamwe magweta anombomiririra muutungamiri wenyika atiwo anga ari mumusangano, nekudaro anga asingakwanise kupindura mibvunzo yedu. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vatonderai Batasara kuti tinzwe zviri kuitika.
Gweta rinoshandira riri muHarare rinonzi Obey Shava ndiyo client yakati approacha ichiti iyo inotutsumwa maringe nestatutory instrument 127 of 2021.
Saka zvii chaizvo zvamuri kupokana nazvo apa vaBatasara?
Ukatarisisa zviri muchikamu chemutemo uyu inonzi statutory instrument, zvinhu zvanzi navaobesha vavanove client yedu, zvinhu zvisiri pamutemo, zvinotyora bumbiro remutemo mukuru wemuZimbabwe inonzi constitution, inova ndiyo inofanirwa kunge ichitevedzerwa nemumwe mutemo yese inenge iri pasi pawo. Nemhaka iyoyo tabva tanzi tifaire isusu application kudare High Court yekuti pave nemutongo wekuti statutory instrument isendekwe parutivi nekuti haienderane neconstitution.
Mungapa here muenzaniso yezvamunoti zvinotyora bumbiro remitemo?
Ndongona kukupa muenzaniso wekuti pane paragraph inotaura iyo kuti Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo inenge ichipomera anonzi madefaulters mhosva yekutyora mutemo uyu wekushandisa mari yeauction system zvisirizvo. Iyo Reserve Bank yacho ndiyo inotonga mutongo, iri iyozve inobva yagura chirango chacho, yobva yaita zviye zvatinoti kuti ndiye mumhangari, ndiye muchuchusi, ndiye mutongi, ndiye executioner anogura futizve mutongo wacho. Izvi tinoti zvinotyora bumbiro remutemo. Kouyazve pane chimwe chikamu chinotaura nenyaya yekuti munhu anonzi defaulter uyu ndiye anofanirwa kuti ataure kana achinge apiwa mapepa ekunzi iye achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wacho, anofanirwa kuti ndiye ataure ne 48 hours kuti sei asina mhosva.
Pano chikurwa sei mutemo apa?
Pachirungu constitution inotaura zve presumption of innocence, kureva kuti munhu anenge achikupomera mhosva ndiye anofanirwa kuti aunze uchapupu horombo hunoragidza kuti iwewe une mhosva, kwete iwewe kuti uzvichenese kana kuti upruve iwewe kuti uri innocent. Pane zvenyaya yekuti ukakwanisa kunge uchitadza kubhadhara mari inenge yataurwa yavanoti penalty order, unobva wanzi futi iwe watotyora mutemo unoita kuti uzokwanisa kusendeswa kana mwedzi kana makore inetenge yato criminal sanction. Apa tagarazve mutemo iwoyo unoti imhosva yagara itoripozve.
Pane dambudziko rei apa?
Pane inonzi double jeopardy yatataura imomomo iri isingabvumidzwe neconstitution zvekare.
Avo vanga vari vatonderai Batasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwawo nechirwere ichi. Izvi zvakasiya vanhu vafane chirwere ichi vave churu nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 1599 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 38998. Vanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 2325 vakabayiwa nhomba yecovid-19 yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa pazviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvesere nevatatu kana kuti 678003 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvitatu nemazana maviri nemakumi manomwe nevasere kana kuti 353278. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10 miriyoni vanova zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Tichiri panyaya yecovid-19, vagari vemudhorobha reKwekwe vanonzi havasi kuteedzera mitemo yelockdown yakanangana nekudzivirira kutekeshera kwechirwere ichi. Guta iri rapinda musvondo yepiri riri mulockdown yakaiswa negurukota rezveutano uye vari muteedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga. Mike Wowewe, Studio 7, abata mwe mugari wedhorobha reKwekwe vaPerseverance Jabangwe kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzuva remusi wa20 pane statement rakatanga kutenderera pasocial media raiti Kwekwe itange iri mulockdown for about 3 weeks. Zvakazobuda kuti statement iri rakanga rafamba zvisingaiti, rakanga risirire chokwadi because meya vakati isatazvatiudza nezvaro nderenhema. Zvakabva zvaita confusion, that's it. Then Ministry of Health yakazoannounce during end of day kuti Kwekwe yakuzopinda mulockdown for 2 weeks. Vanhu vese vanga vatove neconfusion, hapana anga akuziva kuti which is which, is it a lockdown, is it not a lockdown, yanga yatongove confusion. The second day racho rainzi raitanga lockdown, no one abide by that because hapana aiziva kuti ndezvechokwadi ndezvenhema here, bhozi zvasinganyatsobuda pachena kuti ilockdown here kana haisi lockdown.
Vanhu vari kunyatsonzwisisa here nhau dziri kubuda munyika in terms of covid-19, nekuti kune vamwewo vari kucirculata iyo yatinoti nechirungu false information kana kuti false news padandemutande nezvecovid-19.
Ipapo ndo pane dambudziko because social media inospreada zvinhu zvakawandisa zvakasiyana-siyana. Chichangoitika manje the perceptions in the mind of the residents and everyone else in Kwekwe now is, I can even give an example in my vaccines where some people don't believe in those vaccines because of the misinformation iri kufamba about those vaccines pa social media. Misleading people, not much will consider among my problems, but hurumende yedu iri kuzama through the health department in Kwekwe ari kuzama kuita macampaign awareness vachifamba mumalocation vachifamba mudzimba dzevanhu vachiudza vachidzidzisa vanhu nezvecovid-19 kuti todi togeza maoko topfeka mamask and vari kuramba vachingokondinya kudzidzisa vanhu because chirwere ichi hasati chapera. Ndizvo zvinhu ndicho chikuru chavari kuramba vachidzidzisa vanhu, chirwere hasati chapera, hatirambe tichizvidzivirira, hatirambe tichiita so.
Avo vanga vari mugari wekuKwekwe vaPerseverance Jabangwe vachitaura naMike Wowewe, Studio 7, vari parunare kuKwekwe. Dare reparamende yemuAfrica repan-African Parliament kana kuti PAP nezuro rakatadza kuita sarudzo yekutsvaga mutungamiri mutsva weparamende iyi zvichitevera kusawirirana kukuru pakati pemaitirwo esarudzo, izvo zvakakonzera mhirizhonga mumusangano uyu. Musangano uyo waiitirwa muMidrand kuSouth Africa waifanira kuitwa kubva musi wa21 Chivabvu kusvika musi wa4 Chikumi chinove chishanu chino, asi vakavharwa nezuro wakare pasina chafamba. Dunhu rekuchamhembe kweAfrica umo munove mune Zimbabwe rinonzi riri kuda kuti utungamiri huitwe hwemadzoro, asi nyika dzekumabvazuva nemawirira kweAfrica zvikuru dzinotaura French dzinonzi dziri kuramba urongwa hwekuchinjana utungamiri uhu dzichida kuti kuitwe zvekuvhota. Asi kuvhota kunonzi kunopa nyika idzi mukana wakakura wekukunda sezvo dzakawanda kudarika dzekuchamhembe kweAfrica. Kusaitwa kwesarudzo kwavekureva kuti vakafanobata chigaro vari nhengo yeparamende yeZimbabwe Ishe Fortune Charumbira vacharamba vari panyanga kusvika zvinhu zvagadziriswa musangano iri. Imwe nhengo yeparamende iyi vari mumiririri weGutu South mudare reparamende vapupuraito Garepi veZANUPF vanoti ivo vaida kuti ushe huitwe madzoro sezvo zviri izvo zvinotsigirwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzemuAfrica weAfrican Union. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandembiri weStudio 7.
Vaita makakatanwa zvikuru mutemo weAfrican Union. Unoti maorgans kana mapazi ayo akasiyana siyana anotora zvizvarwa zvakasiyana siyana zvimatungamirira vachitiwo mutemo wavo kana tichitsvaka vatungamiriri vebazi iroro tikavatsvaka gore rino vakavavo kuZimbabwe gore rinouya vanofanira kuendawo kune imwe nyika. Zvakarezve tine matunhu mashanu anoti Southern Africa Caucasus, Eastern African Caucasus, West African Caucasus, Central Africa, West, North, Kagama, Tuniwawa, Temui, Africa, unoti, anofana kuchinjana, tinoti rotation, kuti tikambobva kune rimwe dunhu tuenda kufuti kune rimwe dunhu. Saka mutemo watakatopuwa neAfrican Union. Asi vamwe vanotaura zvikuru mutauro wechibhurenji, vakabva vati kwete, nokuti mumatunhu avo mune nyika dzakawanda. Vakati haisatidi zverotation zvakataurwa neyu toda kungoitawo zvedu tiri toga. Southern Africa nenorth navazhinji vanowanikwa kuwest nokune east vakatarirwa kuti mutemo watapuwa neau African Union ndo watinotevedzera. Saka ndopatanga makakatanwa kubva nezuro.
Saka izvi zvasiya papi nyaya yemusangano iwoyu uye nyaya yekusarudzwa kwemutungamiri?
Takanyorerwa tsamba yakabva kuAfrican Union kune mazvikokota wavo wezvemutemo achitipa kuti nyaya yokuti tiite rotation kana kuti tichinjane matunhu edu aya ndiyo inofanira kutevedzerwa. Kana tikaita chimwe chunhu chisiri izvozvo zvinoreva kuti sauzoti hatinei taita dzinenge dzisiri pamutemo. Saka zvinoreva kuti zvose zvatakaita kubva musi watakauya zvazvisiri pamutemo nokuti takanga tichiramba kuita ngati vazhinji ava vamba vachibva kune dzimwe nyika dzaida kuti tisaita rotation vanga vachiramba yambiro iyi yatakanga tapuwa nemutemo. Saka iko zvino tadzokera patakanga tiri vacharumbira vanovaivo vanga vachisanobata chigaro chomutungamiriri wepan African Parliament vatongodzokera pachigaro chavo sezvavanga vari.
Tiri kunzwa ivo vekuWest Africa vari kuti panofanira kuita nyika 27 kana 28 dzinofanira kupasisa kuti mukwanise kushandura zvamakaita kumalavo kuti muzoita zvekuroteta zvamuri kuda izvo kana zvekuchinjana utungamiri. Zvakamira sei ipapo?
Kana dai zvazvizvo zvavanoda vangadai vati papungaimbomira hatigoni kuti zvamalavo pane zvimwe zvatiri kuita iko zvino zvatati tatopasisa mumalavo declaration tosaudza zvimwe tichiramba. Handiti isusu tiri kuti malavo process mukana uri kutoitwa nenyika dzose hakuna kwakamboti paitwa protocol ikasainwa musi wacho iwoyo nenyika dzose. Nyika dzose dzine nzira dzadzo dzokuti mutemo dzimupasise vanoda kumboenda kumaparamende avo vagondotanzvera kuti mutemo uyu wakavanakira here. Zvinotongoitika nenzira dzakareba kunyika neimwe neimwe asi chikuru ndechokuti nyika zhinji maheads of state akaona zvakanaka kuti tigozvida. Saka yemalavo protocol hainei nenyaya yepatanga tasvika iko zvino.
Avo vanga vari nhengo yepan African Parliament uye vari mumiriri weGutu South muparamende vapupuraito Garepi vebato reZANUPF vari parunare muMidrand kuSouth Africa naJonga Kandembiri weStudio 7. Sangano rembatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nesangano iri nemuvhuro svondo rapera rekunyorera sachigaro wePublic Service Commission tsamba richida kuti vapindire mugakava riri pakati pevashandi panyaya yekuti vasangane pasi peNational Joint Negotiating Council kuti vapedze kuzeya nyaya dzemihoro. Mugwaro rakaenda kuPublic Service Commission iri, vashandi varikuti kana bazi iri rikatadza kugadzirisa nyaya iyi neukasika, vashandi vachasara vasina imwe nzira kunze kwekuenda kuparamende nezvinyunyuto zvavo. Kana komiti yeparamende iyi yatadza kugadzirisa nyaya iyi, vashandi vachatora matano ekuenda kusangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPublic Service Commission, asi gurukota rezvashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 mazuva apera kuti hurumende ine chidokwa-dokwa chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu, avanoti sezvo papera svondo vasati vanzwa kubva kuPublic Service Commission havachina chimwe chekuita kunze kwekuenda kukomiti yeparamende kuti ipindire.
Zvichiteera musangano watakaita musi wokutanga wakupfumbi kusina chawakabudisa, takaona kuti pari zvino vashandi vehurumende vakangogarira kuosembo vachingotarisa kuti hurumende ichadzoka kwatiri. Tozoita musangano wechitatu, pari zvino tangoita musangano muviri asi pamutemo tofange taita musangano mitatu. Saka musangano watakaita musi wokutanga wakupfumbi hauna zvawakabudisa uye hatina kunge tawiri nara. Kunyange zvazvo hurumende yakazoendera mberi nokubhadhara vashandi mari idzodzo. Saka isi takaona kuti danho ranga rakafanira pakutanga kunyora tsamba kumukuru anoona nezvashandi wehurumende ari toti chairman wePublic Service Commission, tichivaudza kunyunyuta nokutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende. Izvo zvatakaona kuti rinova iro danho rokutanga rakakodzera, nokuvazivisawo kuti taitarisira kuti ivo vazenge vachipindira mukati menyaya idzi sokuti ndivo vatinosvitsa mashoko edu kwavari.
Takaonawo mugwaro ramakanyorera kuna sachigaro wePublic Service Commission muchivimbisa kuti muri kuzoendesa nyaya iyi kukomiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa pamwe nekuInternational Labour Organization. Zvakamira sei?
Kana zvichinge zvaramba, takavavidzawo zvinzira dzetichazofamba nadzo. Hatina kuda kuti tiite zvakavanzika, asi takavaudza kuti tichange tichizonyora kudare reparamende rinoona nezvekushanda kwevashandi vehurumende. Kana zvichinge zvarambave ikoko, tichazenge tichinyora kudare repasi rose reInternational Labour Organization kuti nhunha dzedu dzigadziriswe. Asi tiri kutarisira kuti hurumende ichauda kuti zvine kodzero yekuti iongorore mashandire evashandi vayo, mihoro yavo, kuti kugara kwavo kuvandudzike. Pari zvino hapana chatichabva kuhurumende haisati yatipa mhinduro. Saka takangomirira kutione kuti svondo kana richinge rakwana pasina mhinduro yauya, ndopi tichatangazve kuwedzera mafuta mberi kuti tiende padanho rinotevera.
Ko, zvese zvakakundikana zvekuPublic Service Commission, komiti yeparamende pamwe nekuInternational Labour Organization kwaLO, matanho apa hamunozotora sevashandi?
Kana iri nyaya yematanho inobva pane zvinenge zvabuda kwese kwetenge tanyorera. Zvakafanana nokutoti kuti tiende kuparamende zvabva nokuti kugurukota iri chairman wekukomisheni vahavana kunge vatipindura. Kana tikaendawo kuparamende tikaonawo vasina kutipindura, kureva kuti takuendawo padanho rekuIAO. Saka kureva kuti matanho ose anenge achibva pane nzvimbo yega yega yatenge tasvika nemhinduro inenge ichiuya. Asi isusu tine tarisiro yakanyanya yekuti hurumende iko zvino yakazonyatsa kuongorora ikaona kuti vashandi vayo vanofanira kunge vachisumudzirwa magariro avo. Saka chetiri kutotarisira ndechekutoti hurumende tisati tambosvika kwese ikoko, ichange yatodeedzera musangano wechitatu uyo wetichagara pasi toongorora tonzwisisana kuti tinge tichiwana mihoro inotenga yatakagara tavaudza kuti ngavatipe mihoro inotenga yatakanga tichiwana mugore ra2018.
Ava vanga vari mutedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tirikutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.